kuhondo ya Israel na Hamas iliku itakuti mitengwe mafuta anoshanuswa ni zimotukari kuire zikaishuno itakuti zimunozo wa Zimbabwe tunu importa mafuta taka mafuta aga kuira zavira uti mitengwe zimwe zimzese munyika inge chikuira sika ngati ndo biggest channel so far ya tatu taona iyo kuhondo ya Israel na Hamas iliku kanganisa kwete Zimbabwe economy chete but my economies enika za kawanda especially kuno kwa Afrika kukwira kwa mtengwe mafuta edzimotikari mtengwe yangea gare chungo kukwira oja kari saka hondo ya kutu kukwira yako kukuti wedzere zino affect mtengwe zino mnika zino affect inflation mnika zino affect competitiveness mnika
zizwa muri kukurudzira pari zino
cha tunonyaya kukurudzira ndiche kuti nyika hombe dzakaita sana United States of America wana China wana Russia even wana EU kuti washandise influence dzavo kuti vanga vachikurudzira mabato maviraya weIsrael newe Hamas kuti vanga vachiyananiswa vanga vachigara pasi votaurirana voyananiswa poitwa an agreement inoita kuti hondo inge ichipera nekuti hondo haina chayakanakira haina munhu ainobhenefita inoafekta munhu wese whether uri kuamerica whether uri kuzimbabwe because inoafekta maglobal macroeconomic trends namadevelopments anosanganisira iko kukwira kwezvinhu zvakaita semafuta
kukwira kwemafuta uku mungazoona kuchikanganisa zvimwe zvinhu zvipi munyika yezimbabwe nepasi rose
zvoita kuti muwe neinflation munyika uye nyikawo dzipawe ne yatinoti muecnomic recession slowdown in economic activities tisingatarisi kurasikirwa kweupenyu kune vanhu vekupalestine nevanhu vekuisrael tinongoramba tichikurudzira kuti pave nevanoyananisa mabato maviraya anga achiwirirana kupedza hondo nyika muve nerunyararo.